vanoshanda kunyanya nemadzimai tichiedza kuvabatsira kuti vave vanhu vanokwanisawo kuzviriritira vave vanhu vanokwanisa kuriritira izvimhuri dzavo nekuti tinobhinirwa kuti takwanisa kusimudzira madzimai takwanisa kusimudza nyika yese saka tinoshanda nemadzimai tichivadzidzisa mabatirwo emari tichivadzidzisa kuti kana wambotanga mabhinda uko ndezvipi zvinhu zvaunofanira kutarisa usati watanga bhinda uko iroro kuti bhinda uko iroro rifambe mune gwara rakanaka uye richiburisa mari zvauti anenge achitarisirwa
chirongwa chenyu ichi chaita bhanga mukatika ichi kune mari here dzinokwereteswawo madzimai aya munoshanda nawayo
tinovapa zvakare mari yekutanga mabhinda uko iwayo zvichienderana nekuti munhu anenge achiita bhinda uko ripi uye anofarira kuita zvipi nekuti tinotenda zvakare kuti munhu akaita chinhu chaanofarira iri purojekti purojekti iwayo kashoma kuti itadze kubudirira nekuti munhu anenge achiita zvinhu zvaanofarira saka tiri kuvabatsira zvakare nemari yekuti vaite anonzi namultiple streams of income vasangotarise mari kuti ibve ku-one source but vave nemamultiple streams of income
madzimai amunobatsira aya muri kutarisa here kuti vari kunzvimbo dzipi kana kuti vabuda mumba maani
kubatsira madzimai vamwe vari muHarare nevamwe vari kubva kumamisha tikuvabatsira zvakare
taona mazita evatauri vari pachirongwa ichi vana mai masiwa veiconet vana Connie Ferguson vekusouth africa zvii zvamuri kutarisira kudzidza kubva kwavari
zvinobatsira madzimai nekuti munhu nemunhu ane paakatangira iye kona anotoriwo chinyaya yake saka munhu akaonawo munhu akatangirawo pasi achisumukawo kusvika pamalevels iyaya asvika ana Koni zvinoencoureja munhu ari pasi kuti yes izvi zvinhu zvinokwanisa kuitika nenyuwa ndokukwanisa kuzvikuru
nomusi wosvondo kuri kupembererwa zuva guru ramadzimai mashoko enyu amungapiwo mudzimai wanhasi ndeapi
ndezvekuti mudzimai wese tikuda kuti usumuke usasaririre ungaziva kuti kune zvirongwa zviriko haikona kutara kumashure batanawo nevamwe